manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera gunyana 30, 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Software inonzi automated fingerprint identification system ndotenda iripo yekuti tichage software iyoyo iyo inozotibatsira kuti kana mazita ese iwayawo kana mukosotifikation paper tochirana FCA software iyoyo ndo inenge yakutinonyurura kuti uyu munhu akanyora kakairi katatu
Pane mashoko ekuti mimwe michina yemaBVR yanga yakamirirwa yekunyoresa vavhoti yapinda munyika asi zeki inoti pachine mumwe mushina mumwe chete wakakosha wakamirirwa
kana political party ichinge yakanganisa mutemo uyu candidate wayo anokwanisa kudisqualifywa kuti iwo wanga uchirova vanhu kumabhesi
MDCT inoti iri kufara nechibvumirano nezek chekuti vanoita zvemhirizhonga vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mimwe michina yanga yakamirirwa yekunyoresa vavhoti yebiometric voter registration kits yasvika munyika zvichireva kuti ZEC inenge yosimbaradza chirongwa chekunyoresa vavhoti nyika yose. Asi pachine mumwe muchina uchiri wakamirirwa neZEC. Mukuzeya nyaya yemichina iyi tabata sachigaro weZEC amairita makarao.
Pane itwa tenda yekutsvaga yatinoti software inonzi Asis. Haizi server, software inonzi automated fingerprint identification system ndotenda iripo yekuti tichage software iyoyo iyo inozotibatsira kuti kana mazita ese iwayawo kana mukonsolidation paper tochirana FCA software iyoyo ndo inenge yakutinonyurura kuti uyu munhu uyu akanyoresa kairi katatu uyu munhu mafingerprints ake tirikuona kairi katatu ndochete tenda iripo yakamirirwa
tichitarisawo panyaya yacho yekuti vanhu vaende kunovhota vamwe vachiri kuchema chema kuti havasi kunyatsonzwisa kuti zvitupa zvesimbi zviya kana zvemazenge zvinoshanda here
hongu zvitupa zvesimbi zvemarata zvinoshanda cheplastic zvakare chinoshanda chebepa chine mufananidzo chinoshanda nepassport ichiri kushanda zvese izvozvo zvinoshanda
ko driver's license inoshanda here
driver's license haishandi nekuti driver's license haitauri kuti uri citizen weZimbabwe here kana kuti chikwete inongotaura kuti unobvumidzwa kuchaira mota yako muno muZimbabwe ndosaka tisingaishandisi
sachigaro wesangano runoona nezvesarudzo reZimbabwe electoral commission amairita makarau vari parunare muHarare zvichakadaro munyori mukuru webato rinopikisa reMDCT vataglas monzora vanoti vari kufara zvikuru nezvibvumirano zvavakaita nezek kumusangano wavakaita kubulawayo svondo rino pamwe chete nezanupf uye mdc inotungamirwa navawashman ncuve vamonzora vanoti pane zvibvumirano zvakawanda zvavakanyorerana nezek kusanganisira chegumisa mhirizhonga mukuzeya nyaya iyi tabata vamonzora
kana political party ichinge yakanganisa mutemo uyu candidate wayo anokwanisa kudisqualifywa kuti iwe wanga uchirova vanhu kumabhesi iwe wanga uchitenga vanhu nechibage wanga uchitenga vanhu nerice wotodisqualifywa ipapo ndomutemo watoshanda nawo kutotaura kwatiri kuti aiko zvinezvi chechipiri ndechekuti tinoda kutaura nyaya yevoter registration agents pati chaita blitz pane 10,000 polling stations kana kuti voter registration centers saka tiri kuda kuti bato rimwe narimwe ringe rine munhu waro akamira pari kuregistwa vanhu kuvhota ipapo kuona kuti hapana chitsotsi chiri kuitwa here asi zeki iyo yakati inoda $10 pamunhu umwe chete tikaona manje kuti pa 10,000 we MDC somwenzaniso wakati $10 $100,000 imari yakawandisa iyoyo saka tikutaura nezeki kuti vabvise mari iyoyo wanhu vakwanise kuregister kuvota chimwezve chatiri ku taura nezvacho inyaya yemapolitical parties liaison committees paprovinsi pega pega padistrict pega pega pachava nekomiti inenge ine zeki inenge ine mapolitical parties inonge ichiongorora mhirizhonga inenge ichiongorora kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu panguva yekuvhota
ko pane vanhu vari kunyoreswa pari zvino mune vanhu here vari kuongorora zviri kuitika zvacho
hongu tine vanhu vari muma 63 senders asi chatiri kuona ndechekuti pane yatinoti go slow vanhu vezeki somuenzaniso kuHarare vari kuregister an average ye72 people pazuva tiri kuziva kuti kune vari kuuya nemamemory stick wachida kuzama kuisa information kune vanhu vezeki iwavo tiri kuzviongorora izvozvo asi tinokwanisa kungoongorora chete kana ari maworking hours pavane zenge vaavega hatinyatsa kuzoziva kuti zvinenge zvaita sei ndokusaka toda kuti tida kuona seva iyoyo inotiratidza kuti pane information yaiswa kana yaiswa nguva dzapera iyai saka ndozvatiri kuda kuti tigadzise izvozvo asi chiripo ndechokuti zviri slow vakombo vanhu vacho vezeki vanenge vasingazive kushandisa mashini yacho asi kunyanyanyanya mumatauni vanhu vashoma vari kuregister kuvhota asi tatinoramba tichingokurudzira vanhu vedu aona mukana ngaaende kunoregister kuvhota
munyori mukuru wemdct vadaglas monzora vari parunare muHarare Chirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe nezvekushayikwa kwezvinhu munyika uye zvingaitwe nehurumende kugadzirisa matambudziko ekushomeka kwemari yekunze tatanga nekuvabvunza kuti zvii zvingaitwa
hongu zvaikwanisira kuti vanhu vaitambudzika vachitombofundika asi zvatiuvarishavanyashuwa ndezvekuti zvine zveikonomi yedu iri panzvimbo yakasiyana nezvainge iri 2008 ende ine tichitarisira compared kune gore rayapera ikonomi yedu yakatoti tikuona isusu mamanufacturers yakati simbei kupfuura zvainge yaita gore rayapera tanga tichitotarisa ripoti yemagetsi arikushandiswa neindastry gore rimweri ikuratidza kuti magetsi arikushandiswa neindastry akatokwira pane aishandiswa neindastry gore rayapera saka kuti magetsi arikushandiswa neindastry akwire kureva kuti activity kuitwa kuindastry yakasumukira ende makambani edu akawanda aro akanga ngamazota produce akawedzera kumashando aro ezino takapera mari yefozvesere ndokwaanga kutokwatarisa kuti aone maro materials saka ndomamiriro akaita zvizvo
saka ndeapi makambani amuri kutaurai kuti anenge ari kuita zviri nani
gore rakapera kains yange yakavharaka gore ino iririko machipsi aya mamiriro nemachi vanhu havakutonyanyomadya vanhu varikudya chii mabrands inomo maspars nemachopkins nemapins mamwe makambani wangatanga kugadzirawo maconstructs avo and ndo maproducts ari kushandiswa ana olivine vakavhurawo zvakare maproducts avo aonthe market dzakaita sana jade iri onthe market nebataka pajarini ndo vachiri kutangawo zvichingoita zvichishota pane ivavo vedyobosa vachiri kutanga but ari iko iwayo tichitarisa ana beans ana cashew valley dzezibatwa bacon dzamaket vanoziva mamwe mabrands airiana nebina biscuits aako atodzoka biscuit industry yakutodominatwa nelocal manufacturing dairy industry iri kudominatwa nelocal manufacturing macleaning agents industry iri kudominatwa nelocal manufacturing pane kambani itsva irida kutovhura factory gore rimweri yakatovaka factory yavo ukaveta vari kuzambia inozvikaiapoda inozi boom vachange vagadzira vari muno muzimbabwe kuedible oil sector pane 7 makambani akatowedzera pane akaiveko nawo kudhara panova ipo ndokune yaizidelight yaikugadzira iri kusouth africa yaikugadzira iri muno yakavhura factory kwamutare so ndo mamwe emakambani ari kuoparata ana bata vakabhingi vaakuvhara vavadzorera pasi zvinezvi vari kuoparata vachigadzira bhutsi muno mafinisha kambani yedu ariko ari kuoparata vanoita malounge suits nezvakadaro ariko makambani acho ari kugadzira futi achi ari muno zvakaita seizvozvo macheya nemalounge suits anoshandiswa kuzimbabwe bhedha yanowanda ichirugadzirwa kuti iri muno muZimbabwe.
Asi vari kukwanisawo here kuti vange vachitengesawo kunze kwenyika uko kuti nyika iwane mari iyo mamakambani?
Problem yatinayo nyika ndiyo yekuti foreign currency yatiri kuwana ishoma. And the foreign currency, the sector in which we have the largest amount of foreign currency manufacturing sector. The sector in which we have the least amount of foreign currency manufacturing sector. Saka zvinovaizvo zvatakurudzira kuti makambani zvaago kugadzira rumomo ngavachitarisiwoono kuti vangaigadzirira sei kuti vaexport. Zvinovaizvo zvinezvino zvazvado programu yatanga ende yatiripusha.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelan Jabangwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa akaita hurukuro nevagari vekusanyati mudunhu remashonaland west avo vanoti vanogamuchira nemufaro chirongwa chekuti mombe dzavo dziite zamu pasina mabhuru.
Mumwe muchengeti wemombe kusanyati vamekidendera vanoti chirongwa chekuberekesa mombe pasina mabhuru chichaita kuti mombe dzavo dzibereke kamwe chete pagore, izvo zvichaita kuti mombe dzavo dziwande. Vadendera vanoti mombe dzavo dziri kupedza makore maviri kana matatu dzisati dzabereka, nekuti kana nguva yadzo yekuteverwa nemabhuru yakwana panenge pasina mabhuru sezvo ave mashoma zvakanyanya.
Titi mombe dzedu dzatichaita dziripase kuti berekerawo pagore pagore bose, dzimwe dzacho dzinotora 2-3 years.
Chirongwa ichi chiri kuitwa nebazi rinoona nezvekuchengetwa kwemhuka kana kuti animal science pachikoro chikuru cheChinoi University of Technology kana kuti CAT, uye chiri kuyamura vamwe varimi vemombe munyika yose. Sanyati imwe yenzvimbo mbiri dzakasarudzwa kuedza chirongwa ichi chisati chaparadzirwa nyika yose. Cholocho iri mudunhu reMatebeleland North, imwe yenzvimbo mbiri idzi. Mumwe mushandi webazi riri kuita chirongwa ichi, Dr. Shomen Gwatibaya vepakati, vanoti chirongwa chekuberekesa mhou pasina mabhuru chiri muhurongwa hwekuvandudza huwandu nekusimba kwemombe munyika.
Saka mabhuru ava mashoma, mabhuru aita mashoma. Zvinokonzera izvo kuti mhou dzedu dzive dzinobata pamazamu nenguva irichi nenguva iri kure, dzichitipa futi mhuru nenguva irichi nenguva iri kure. Saka ndoo mukana watinoda kuti tidi tiadrese uyoyo wokuti mabhuru ava mashoma. Saka mukana uyu tingamuadresa sei? Tinogona kumuadresa mukana uyu through providing bulls neprogram yechi yeartificial insemination.
Mumwe mugari wekusanyati vaMartin Maguhu vanoti chirongwa ichi chichaita kuti vawane dzimwe mhando dzemombe dzavanga vasina.
Danhori, tafunga kuriita nenhau yekuti tiri kuda kuitawo mamwe mabridge.
VaGwatibaya vanoti mhou dzanyanya kuwanda nekuda kwekuti vanhu vakawanda nekuda kwenhamo vanotengesa ngavi kuti vazviraramise.
Taita ongororo kutsvaga kuti zvingava zviri kukonzera kuti uwandu hwemabhuru huderere, kunyanya zvingava zviri kukonzerwa nei. Mafamas edu mazhinji haasi kuda kunyanya kuda kuchengeta mabhuru nokuti vari kuda ngavi dzokuti varimise. Zvakare mombe dzechirume ndo dziri kuti dzive dzinobatsiridza kuti tikafama akawirwa nedambudziko ndo mombe yanodi yanotengesa.
Muchirongwa ichi bazi iri rinodzidzisawo vanoda kuberekesa mhou pasina mabhuru nemari inosvika madhora mazana maviri pamazuva matatu, icho chinoitirwa pakati kamwe chete pamwedzi. Mumwe wevari kudzidzira kuberekesa mhou pasina bhuru ndiva Mandla Ngwinya vekuKezi, ava vanoti vakafunga zvekudzidzira kuti vagozopakurirana ruzivo rwavanenge vawana nevamwe varimi kunzvimbo kwavanobva.
Tafunga kuti nesu tiwanewo ruzivo ruzere paartificial insemination kuti nesu tazokwanisawo kusimudzira mafarmers vabased kundowakame farmers association, so nesu tazokwanisa kuti tosimudzirawo mafarmers kumatevereni tichivaitirawo artificial insemination.
Varimi vekusanyati vanoti vachapinda muchirongwa ichi kunyange zvichidhura. Kuti mhou iberekeswe pasina bhuru zvinotora mari inosvika madhora makumi matanhatu. Chirongwa ichi chiri kuitwa nekati yakabatana nebazi rezvedzidzo yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 kusanyati, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndi ino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuita iye mabasa ekubatsira vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vanonzani uyezve kuti vari kuita mabasa ei.
Inonzi Mai Florence Chaurura, kambani ya tino rana inonzi Winfit Services, ili based kuno mzimbabu, do matinu shanda tenzi.
Imboti taiwa norondo ye kutinda api mabasa amurguita imi, semu zimai apo, zinu shaka oma munyika, uye sheva shinji, varu kuchema chema.
Zinu zinu wakuti shaka oma, si nyango shaka oma udaro urani, wano chida kuti tirambe tira ramanaika. Saka tineo na uti kuoma kwe zinu, chepisha kwa kutuwa maari, wa maru kutengeta maari, maprize zizi zizi, varu kukira. Chakawanda shirikiti. Isisi kamba nyeri pasarebi guru ndiwe kubati rama dvari huu ndekwe nika wanukara kumdekwe nika wawandeza kuti madayaspora. Kuti wako anise kuita sabandendo wa sida kuita munu mzimbabu. Kurewa kuti kanavari wanu waruda kuwaka. Kino wako anisa kumge tikuwa tamtira tikuwa wakira. Kanavari wanu waruda kuti ngeta mabiri klavo. Saizo zizi kuti wanda unyore samedi kwa AD kuti kana mae varwara vangu kwanza mungu wachirapka pasina kupinge wachibirika enye mari kana kuti funeral police tinazo zvese izvozvo imwe department vatinoita nderekuti izvo kana kuri kuti uri kuda kuya kumba hauna pekugara kana kuti hauna motikari yekuda kuseenzesa unokwanisa kutaura nesu toita se tofanira kutsvagira motikari tinge tinayo bhadhara mushana mushana pamwe chete nepekugara uwana panhu pekunge tinge uchibva uri uchinoona hamanisa mari dzakati dzinenge dziri muno munyika zvese izvozvo tinoita tinoitira ivo vari kunze kwenyika kunyanyanyanyanya kuvaka ndio business ombera tinoita tinongoonekwa kwa nyaya yekuti kana usipo vazhinji vakateererwa mapicha edzimba dzisinga inge dziripo vazhinji vakadzirwa mari nevabereki vamakadzirwa naye nehanzvadzi vamakadzirwa naana tete saka isusu sekambani yedu takagara pasi tikaona kuti tingabatsira sei kuti ukama husapazwe nemhaka yemari kati hora isusu tiregai tiite vanomira pakati vachibatsira kuvapya vachitaura nevari kunoku vacho veukama saka ndo zvatinoita izvozvo kumekisa kuti vari kunze kwenyika tavabatsira kana vachida kunge vachivaka kana kuti vachida kutengera vabereki vavo pane vamwe vanhu vakaenda kudhara kunze kwenyika vasingakwanisa kudzoka vanongoziva kuti amai vangu vezvino zvane 8 years kuti vazive kuti ndechiita sei kana amai varwara kana kuti ndechiita sei kuti amai vaone chikafu chinoita sezvazviri kuita izvozvi vanokundikana saka vakatibata isusu tinobatsira nevabereki vanovashitoka chikafu kutozoya kuzomira vopiwa grocery ravo vavakwira kombi yavo vodzokera kumba ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuita.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa irori?
Zvakawanda zvakaitika muupenyu hwangu. Inini United Kingdom kune vana nemurume ndakagarako more than 20 years saka ndagarako ndakarwarirwa naamai 2 years dzapfuura idzi pavakarwara ndakaita dambudziko hombe rekutsvaya kutaura nemadokta kuti ndizive zvizvipiti kavanga vaita dementia kuti ndizive kuti ndechiita sei kubasa kuri kuda kuti ndiende kuamai ndoda kuti varapwe uku ndoda kuti vachengetwe unoziva kuchengeterwa amai nemunhu womutorwa usingazive kuti ndechiita sei kuti ndidzidzise munhu iyeye kuti achengete yanga iri nguva yakaoma zvikuru ende nguva iya yakanoita futi chikafu mumashelfu yeamai ndaita kuti zvinondoita sei kuti vange vachiwana chikafu ndo zvimwe zvinhu zvakatipusha ndakaona kuti inini ndakaexperienza kunetseka kuzhinji nekutsvaka wokutuma kuti andiitire zvinhu muzimbabwe zviri zvinhu zvinoreva kuti ivo vari muno muzimbabwe vacho vanhu vanenge vaine mabasa avo nezvekuita zvakawanda neupenyu hwavo saka iwo kana uri kudhayaspora ukatanga kumhanyisana nyamwe nemwana mai vako iye ari kubata 95 kana kuti 85 kana kuti ane katakshop kati ari kurana ombosiyawo here achiita nezvako zvinonei munopedzera maakupesana nokuti haadi kundiitira chinhu usingazive kuti munhu anenge ane upenyuwo hwake saka ndo zvimwe zvakaita kuti tiitange tire bhizinesi iroro rekuti tibatsirane nemadhayaspora kuti zvinhu zviitwe pasina kusvisikana stresi shoma.
Vanenge vachida kukuonai vanokuona ipapi?
Tine webhusaiti Marvelous. Webhusaiti yedu inonzi izvo www.winfit as in winfitservices.com riri wedhi rakabatana www.winfitservices.com. tiipa webhusaiti ipapo tinowanika zvikuru nyange pafacebook mukatitsvaka munowana Winfit Services iripo tine app as well inota kuti kana nyangori kwauri koko kwa United States of America kana kuri Botswana, Portugal, Zimbabwe, to India, chero kwauri ukakwanisa kuaccessa app iyoyo unokwanisa kutotenga chikafu izvinezvi zviri kuitika muno muzimbabwe zvekuti maprize ezvinhu zvese even including fuel zvinongokwira zvidheni mhaka yekushaikwa kwemari but isusu as a company takaona kuti hatikwanisa kumhanyisa nanichi nemaprize iwayo saka zvinhu zvinhu zvedu taakuimpota zvekuti vanhu vanotitengera isusu vanhu vari kunze kwenyika saka tinokwanisa kuimpota zvinhu musouth africa toteda maprize edu asingaenderane nekumhanya kuri kuitika maprize emuno munyika yevanhu vari kutsvaka forex saka tiri stable company yekuti kunyange zvikanzi zvanoita sei hatishaye chikafu chekunopana vako tinochiwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Florence Chaurura. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvakanaka mazvita henyu, Marvelous. Thank you very much for this opportunity. Ndatenda zvikuru.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemire achiripa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekuwana mukana wekukurukura na Reverend Oliver Mandisodza vanove mutungamiri wesangano revanhurume vanobva kumakereke akasiyana siyana reMen of Valor, Purpose and Vision kana kuti MVPV rinowanikwa muchitungwiza. Tinogamuchirai nemufaro pachirongwa chedu Reverend Mandisodza.
Tinotenda vajonga.
Reverend Mandisodza, tinonzwa kuti mune chirongwa chenyu chinomirira vanhurume ringava sangano ramuinaro rinonzi Men of Valor, Purpose and Vision. Mungatiudza pamusoro pesangano renyu?
Tinotenda. Sangano rinonzi Men of Valor, Purpose and Vision kana kuti MVPV Ministry, tingati hurongwa hwatakabatanidza chibatanidzwa namapfundi takabva mumakereke akasiyana siyana kuti tiite maonero pamwe tichikarisa kunyanya nhau dzekusimudzirwa kwemunhurume nana baba munhau dzechitendero mudzimuri dzedu uyo nemusociety mucommunity munharaunda dzatinogara takatasana navarume navanakomana kusimudzirwa kwavo nezvirongwa zvese zvingatibatsira kuti tiite vana baba chaivo vemhando yepamusoro vanokwanisa kutarisira mhuri dzavo nekuchengetedza nharaunda dzatinogara nekusimudzirwa kwedzimhuri dzedu.
Makariparura renhii sangano iri?
Ndo kanaka tane nguva tichishanda asi tingati kubva 2015 ndo patakatanga kufamba neurongwa kusvika tatotanga 2016 gore richitanga takapesa patangati tichinoshanda tichingosangana nekavaba tichiita zvirongwa zvakasiyana siyana zvosvika patasvika nhasi patakuti tichitarisa kuti tingaenda sei mberi tichiita zvirongwa zvatakatarisana nazvo kuti tiite savarume.
Asi muri kuona riri kutambirwa sei sangano renyu Reverend Mandisodza?
Sangano ratambirwa zvakanaka nekuti semuenzaniso vafundisi kekutanga vanga vasinga zvizivisisi zvoda vaifunza kuda tatrakwechech kana zvakamira zvakadii asi vavazvitambira nekutsanangurirana. Ndiri kuona sedano guru rataita saizvo tabva pamusangano taatika nezimbabwe prisons and correctional services tingati tane ukama vakakaumba vasi kusenza navo kuti tione kuti tingabatsira sei varume vari kumajeri. Saka mucherechedzo yekuti aiwa zviri kuonekwa pachena kuti panofanirwa kunga paine chirongwa chakadai chakatasana varume.
Takataura nyaya yevanhurume Reverend Mandisodza, vazhinji vanotanga kutarisa kuti pari kutaurwa here nyaya dzemhirizhonga yemudzimba nokuti vana baba ndo vanonyanyopomerwa mhosva dzemhirizhonga yemudzimba. Muri kugadzirisawo sei sesangano dambudziko iroro?
Tikatarisa zviga zvedu seMBPV chinotove chechimwe chechinangwa chatinoda kuti titarisire kuti iyo nhau dzemhirizhonga dzakambomira sei nekuti kana tichiti mhirizhonga tinoda kuti tione kunzwisisa kuti varume chete vari kurova kana kuti zviri kupamba sei. Saka tinotoine chitakadaka chekuona kuti tingamira sei namadzimai vane zvichemo zvekuti vari kuitirwa mhirizhonga kuti iri kufamba sei. Saka inhau dzatinobata nezvazvo dzakasimba ende tine zvirongwa zvatiri kugadzirisa zvakatasana nazvo kuti titi nhau dzemhirizhonga dzive shoma varume vamire panzvimbo nekungatavakurudzira nekuvadzidzisa kuti mhirizhonga ive shoma.
Mataura nyaya yekushanda nevanakomana
tinono zvakare kune vana vanogara mumigwagwa vakawanda vacho vari vanakomana muri kushanda wanawo sei atingati ma street kids
MVPV tukona sekuti umbrella board itara nemuchirungu tane taka zvakati wandei na watofamba nawo tina mufundiso wanisangano ravo rinotaura nezvenhau dzevana vemumigwagwa wadr Katiro saka ndinobuda nesangano ravo tinototarisa kuona kuti vana vari mumigwagwa vachengetedzeka sei saka tichave nezvirongwa zvibatadzana nesangano ravo kuti tione kuti ndi dzipi nzira dziri nani dzekuti vana ava vatariswe nekuti kwandiri mwanakomana anofanira kuonge achionawo mukana aitanja nemwanasikana saka anofanira kuti atariswe nesu saana baba and nekumirira kuti mwana iyeye akwanise kuchengetedzwa nekukudzwa achiwana mikana yakewo zvakaenderana nemwanasikana ari mumba
mataura nyaya yekuti muri kushanda nevekumajeri Reverend Mandisodza zvii chaizvo zvamune muchivaitira
chekutanga tinoda kunzwisisa kuti isu sekereke tine basa rekuita nekuda kwehama dzedu dzinenge dziri panguva yekuchengetedzwa kumatorongo tinofanira kuenda kunodzidzisa soko ramwari tinofanirwa kukurudzirana navafundisi vatiinavo kuti tiva nenguva nezvinobatika zvatinoenda nazvo kumajeri chechipiri tinoda kuvadzidzisa mabasa emaoko tichatarisa nzira dzekuti kana vasungwa vedu vabva kumajeri vari kutambirika sei kunyanya varume nekuti majeri ndokwakawanda varume saka tichida kuti kana vachibva ikoko ngavatambirike musociety kuti varume ivava vapfuurire mberi neupenyu zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru Reverend Mandisodza nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu onekai zvenyu vateereri
nekuti basa rakawanda asi vachiki vashoma
manga makateerera kuna Reverend Oliver Mandisodza vanove mutungamiri wesangano revanhurume vanobva makereke akasiyana-siyana reMen of Valor, Purpose and Vision muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga asi tisati tavhara chirongwa chedu tombokupai kambo sendekera kubva kuna Ja Praise neMafikizulu. Kokambo sendekera kubva kuna Ja Praise tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musere nawo zvakare pane mashoko ekuti michina yemaBVR yanga yakamirirwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission yapinda munyika uye sangano iri chatanga kunyoresa vavhoti zvine mutsindo mumazuva mashoma anotevera MDCT inoti iri kufara nechibvumirano neZEC chekuti vanoita zvemhirizhonga vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.